How come you want another woman who belongs to another man? That's no girlish language. You know, you hear me? Watch out!
Musati mise kusasa marish. Sungure nyura ngara nyanya guref. Amuwanere jiri kurese. Munofunga jiri paduse kunge masasa ne manires. Rasta mani maka kike over bar. Demu kazuwe munu maka pinda mugaba. Password ya chondo vaya batu. Pacha choma choma kunge munu afa. Miregu explain na chubaba. Offside isinga de kanava. Mazuwa nakazwa manga mochi chaga. Zino zigunyara kuno kunda kufa. Banu bako kufunza iwa kwani aufa. Na imbo kubelifa zino na kukudauta. Maizhiti muri shumba. Muno jika nyama bete nda isa ziva kuti shumba. Inombo jika uskwa.
Next time muka weo na masini yevarizi don't touch.
Don't touch.
Nangwa shiripa chena zino itasa zisina murizi don't touch.
Don't touch.
Wangu uka oh namasini varizi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.
Don't touch.
Because you know mama certified Ben 10. Auntie mem shtoda
mapiwa attention.
Next time amu zvita zvekuzembera vanhu vevanhu kata connection. Pari zvino mukati sorry hazvinzwike. Mabika mbodza mapika zvisinga dyike. Muri chimumumere amunzwere. Muri bof mukapiwa mbama you can see clear.
Apas kuda ku explain aparasta. Dai muri vamwe madzikama. Makada kutraya kuzvidefenda ndaona pamuka disaster.
Next time muka weona masini yevaridzi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.
Don't touch.
Wangu uka weona masini yevaridzi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.